Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu Chivabvu 3 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANUPF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba Chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai Bona Mugabe Chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobudavo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa vati VaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare More Blessing Ali vakanga vapambwa nenhengo dzeZANUPF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayasi Jamba Mukandi avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti VaScala vave nemwedzi 11 vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $600 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti VaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva obstructing the course of justice. Atazodzoka masikati pano posembenzi vabva vapuwa fine ye $600 kuAmerica. Vanofanira kubhadhara nomusi wa 5 May 2023. Kana vakatadza kuita izvozvo vachagara mutirongo kwemwedzi inokwana kuita mutatu.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tanzi tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru High Court nokuti VaScala havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga chechipiri nemutongo wacho uripo, vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaiongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita VaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms dzatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable VaScala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo VaScala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvangu vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable VaScala, which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferefetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa kana awanikwa asina unongosunungurwa saka kuferefetwa munhu wese unogona kuferefetwa kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferefetwa asi kana wakangochena wakachena vanoti mushonga haubati pasina ronda
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepambwa kwamuzvare ali vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva Imwe cheteyo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau, zvichiteera zvakaburitswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino, sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life, uye kusungwa kwemutori wenhau opo uchingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa. Vakapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Muhlanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makore apfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka4.
Muzvare Chengeto Chidi, avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzirwa uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangutya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino, vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wekushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera hwaibatawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube.
Tiri kuona kuti kune vanhu varuhurumende varushidzira majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore, uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzwa kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi haasi emunhu, asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeye vaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri technically zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counterclaim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counterclaim. Mucounterclaim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ii chokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndoo zvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo nezvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo, tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta ravaSimba Chikore vafungai Chimwamurombe.
Takwanisa kutambira mashoko akati nemurume wavo aChikore vachitsanangura zvavari kudaro. Sezvo iri nyaya iri pakati matare edzimhosva, hatina zvizhinji zvakandataura, asi ndinongoda kutenda kana kugamuchira zvimabata zvavawana pamutemo. Maitiko evane matsamba vanenge vachitarisira vanopindirawo anova matsamba atogadzirisa sezvozika anofuma kwenguva panguva yashomashoma inotevera.
Taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo, ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo?
Nyangoti zvizhinji zvichabuda pamatsamba atanyora kudare, asi pane simo dzamunotoziva umene zvipo zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozikana usi zvamaitikira. Handitsanangure kuti mashoko mazhinji enyaya iyi kungari padambe redare zvichabuda pamashoko atapindurwa namaitiko.
Saka kana mati mapuwa mapepa, mune mazuva mangani ekuti munge mapindura?
Mazuva anoita gumi nofanira kunge taendesawo mumbiro yamaichikore nakare.
Tine urombo vafungai chimwa murombe igweta ramaichikore, uye vamatsikidze ndivo gweta ravasimba chikore. Kuti tizewo nyaya iyi, tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Zvinokashamadza kuti munhu umweche anoita propati yakadaro, kana kuti mhuri muchiina propati yakadaro hatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava kambobayirwa uchitupa vachishanda apo vana vezimbabwe vachitambura. Ndivo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori. Hapana mukwa wakamboshanda vanhu ivavavo. Saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba, hamusi kushanda nesimba, asi vachidira nyika. Ipfuma yenyika yese yatiri kuona iyoyo yabuda pachena.
Asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano.
Nyangwe munhu ukashanda, munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae wese chikafu patafura, asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumu hwakawanda zvakadaro. Mushandiro uyu nyange upfumu kwacho ikokoko unenge uchibhadhirwa mari, vanhu vaingopuhwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu. Saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo. Vakuru vakati chine mani munje hazvifambisi, chinoda kuti vanhu mavara acho vazoonekwa. Havozviona manje kuti vanhu vazhinji teiko ndishandai nesimba, shandai nesimba, but ivo havashandi nesimba, kungomuora usvisu hwenyika.
Pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo 21 chete, zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi?
Zvishamisi baizvi nekuti vakuru vakuru vezvimapindiro zvenyika iva vane upfumi hunosemesa. Iye zvenenyango kanzi kukaitwa ongororo yekuti vanhu vane mindaningani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava, asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatiwo neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega anenge vanenge vaine minda yakafanana nei kana kuti upfumi hwevhu mumanzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Saka izvi hazvishamisi.
VaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari paRunare muHarare. Mumwe mukuru-mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan, umo mune hondo nhasi, kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni 10.5 vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitisa hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi, uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhani, avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan, kunyanyanya madzimai nevana, vatoti zvavachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatidza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo, zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kumabasa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisa ava vakanga vapuwa kuomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro wekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisi simba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsveti.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti varamba vashandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashoma nene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzi gutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazin yavari kutengesera makari muSouth Africa. Vanyakujara avo vakaberekerwa kwaChihota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi weMagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvizvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riripendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigere ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yaChibhozi, chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri thuru ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaonati aiwa izvi zvakanaka, zvinogona kutipo ramangwana rakanaka.
Chinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin, musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko wandingaona kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yeGamazin orogramma koti yemukati, ndewekuti Gamazin inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu oro makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva ozoona akufunoka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa patinogadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino urongo hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yeGamazin.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yeGamazin, because vazhinji vari kufarira pendi iyi especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chishuwo chekuti tiendeswe kunyika dzakasiyana-siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and Grammarcourt.
Mune urongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine urongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kuzwa kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarongera kunonzi kwaChihota mudunhu ranenguo, ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or Grammarcourt. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazin, ngatishandisei Gamazin neGrammarcourt pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kutibata vanokwanisa kuti vakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue Boksburg. Vanokwanisa kutibata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Grammarcourt Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nhasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day, uye kuwanikwa kwavajobscala vaine mhosva Vateriri, tasuka kumagumo, echirongwa chedu chanasi. Anoko ni kaini mfaro ndinu enyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndoku siya emina ntunga milinkomo, munaudze, isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizananzelela ukuthi nxa sisiya emse ukuthi sisiya ku ground uyakhava ama election uyakhava president into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i state media. Bathola indlela abaphathwa ngayo kuma assignments eyachiyana lendlela abantu ababa private media abaphathwa.
Intatheli zindaba emhlabeni jikelele namuhla zinanze usuku lwazo olwe World Press Freedom Day zikhala ngokuhlukuluzwa zisemsebenzini kanye lodubo lokwethulwa kwempiko engamanga i-fake news.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months early suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Umthetho ndaba kamantshi ufumane isiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala elecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho wetheswa isigwebo sokuhlawula ifine ye $600 kumbe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha. Ukuchitheka komtshato wendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba engangena kumabhiliyoni amadola eMelika okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele zinanze ilanga lazo lokukhuthaza ukuba zisebenze zikhululekile ele World Press Freedom Day namuhla zikhala ngokuhlukuluzwa zisebenza lodubo lokwethula kwempiko engamanga i-fake news. Emizameni yokumelana lodubo lwendaba ezingasizo zeqiniso, inhlanganiso ye-Africa Check imanyane logatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe baqhuba imfundiso yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihluzisise ukuthola iqiniso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba zinanza ilanga le-World Press Freedom Day zingela njabulo, iningi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya encindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le-World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukweza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona baqamule umthetho, baqamule ama-sexual harassment policies, bamele bebotshiswe.
Unkosazana Tanaka Murerwa intatheli zindaba yesites uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sifisa ukuthi ikakhulu maybe nxa sisiya ku-ground kungabi lokubandlulula ngoba lizananzelela ukuthi nxa sisiya emse ukuthi sisiya ku-ground uyakhava ama-election uyakhava president into ezinjalo. bakhona laba babhalela i state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma assignments eyachiyana nendlela abantu ababa private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linox Mhlanga, isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngingathi khona especially kubontaba laba abasanda kuphuma kuma-colleges lalabo engathi ngama-intern bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyezwa ngama-journalist, ama-senior journalist abangamadoda.
Intatheli zindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe uLifaqane Nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Ngiyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane, kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu silendaba zokhetho, nxa ama-journalist awesifazane ethe wadinge ukuthi kumbe ayeralini wenu nje kathesi ukuthi uyesuka lapho uhambe uye cover istory engxenye esisewangi, siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources bese ukuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli zindaba ezweni, ethi sekule mithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. Ezweni okwamanje kulentatheli zindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le-Cyber and Data Protection Act, lapho okwabotshwa intatheli zindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, uJeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mucheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli zindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athobamnemibili 180. Intatheli zindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa, iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli zindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo engowebandla leTRCC umnumzana Job Sikala utholakale ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namuhla. Wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayindi engena kumadola eMelika ngamakhulu ayisithupha $600 kumbe ukuhlala ejele inyanga eziyisithupha nxa engelayo limali. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuba efake umfanekiso wevidiyo enkundleni yebulenjini esithi umunye unkosikazi Mo Blessing Ali owesithungwiza owatholakala efile wabulawa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abathutshisi batshele idale ukuba uSikhala wakhuluma lokhu esazimhlophe ukuba udaba lolu lusacutshungulwa ngamapholisa abathi lokhu kwaphambanisa ukusebenza kwabo. Esipha isigwebo sakhe umantshi wedale leHarare unkosikazi Marewana Zogofa utshele idale ukuba loba nje uSikhala ubephikisa icala leli ubufakazi bakhe bebungela ntshukuntshu. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi kusobala ukuba uSikhala kalacala esithi bazaphikisa isigwebo lesi.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months wholly suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Ukutsho ukuba uphiwe inyanga ezisithupha ezibekwe eceleni xa ingabhatala imali efika 600 US okumele ibhatalwe kumalanga amabili alandelayo, ukutsho uNkomo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bayethuswe isigwebo lesi.
U-Honorable Sikala utholekale elecala icala lokubana yena kunhlanganiso ephikisana leZANU-PF yikubona ipalamende lesithi lachiya selilandela indaba yamasapoti eZANU-PF okungasiyo-ke indaba esikhangeleleyo. Njengebandla thina sinokuphikisana kakhulu le judgment ephumileyo, njalo sizabe siya-ke amadala phezulu ukubana sithole ukusuthiseka, njalo sithole ijustice ngoba siya kukhetho. Ukhetho fanele kuyenzwe ngokusemthethweni, ukhetho fanele kwenze kungancindezelwa labo amabandla aphikisa.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Chinisani Ntungagwa.
Ukuthi isikhalo itholakala ele cala kimi kutshengisela ukuthi khona uhulumende usebenzisa umthetho. Umthetho lo usukhanya ongumthetho wokujezisa abantu makhaza, ikanti-ke ngumthetho okujezisa abantu ababezama ukuvukela okwepolitiki. Asinazeleleni ukuthi mase siya ekukhethelwa ama-elections, akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma, ngoba kungangcono ukuthiwa khona kula ma-election.
Lokhu kuza ngemva kokuba uSikhala walandula ividiyo eyalethwa emthethwandaba ngesikhathi ethonisiswa esithi ividiyo leyi yayiphekaphekiwe. Umantshi uGofa uthe ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakahulumende buveza ukuba ngempela uSikhala walenza leli cala. USikhala ulamanye amacala amathathu aza kuza emthethwandaba agoqela ukutshotshozela ukuba uhulumende akhitshwe lokutshotshozela uDlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuchitheka komtshato wendodakazi kaMoyi uMnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba elakho ukungena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto echiye uZulu weZimbabwe ekhuza umhlola. Amaphepha afakwe nguChikore enkantolo aveza ukuba ababili laba balamapulazi angamachumi amabili lanye 21 kanye lendawo zokwakhela izindlu ama-residential stands angamachumi amabili lanhlanu 25. Phakathi kwama-stands lawa kulesinye esise-Helensville esibiza i-$1.8 million, esinye sibiza 571,000, kuthi esinye sibiza $11 million. Le yimizekeliso nje emithathu kuphela. UChikore lobona balezimota njalo ezinengi ezigoqela iRolls Royce yona ebiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose eziyisishiyankalombili $790,000. Ababili laba balomdadada wendlu njalo yezinga laphezulu imansion eDubai ebiza izigidi zaseMelika eziyisishiyankalombili $8.1 million. Abaningi bathi ababili laba bathola linotho ngemisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi kusabusa uMgabe. UChikore uthi kafuni ukuthi umtshato wakhe uchitheke, kodwa uthi nxa kusenzeka lokhu kumele bavelane lobhona linotho. Igqwetha lakhe uMnumzana Rogers Matsikitse utshele iStudio 7 ukuthi ngempela linotho ngeqiniso, kodwa igqwetha likabhona uMnumzana Funga Ichimwa Murombe uthe uChikore ubhale le mpahla engekhoyo. Oweyisikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Charamba, yena ozibiza ngegama lokuthi Tinoedzwa Zwimwe kuTwitter, uthe abazihlupha ngalolu daba bayiziwula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, eTshwane kwele-South Africa.
Into emangalisayo ukuthi
abantu ababili bengaba lenotho engaka indisiyazi ukuthi lemthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namaplazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengemuli akuvunyelwe emthethweni kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakamgabe bazi babe lomhlaba wonke lowo lathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise sometimes asithi ngxenye ngamanga but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso awungekwa ngukholo nxa ukufunda ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso sesibonele ukuthi iZANU-P F ibone kanjani ngoba konke lokho asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona but kukhombisa ukuthi iZANU-P F kule nto vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-P F ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi kanti wona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzibani la mapulazi amangaki, kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yebo, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzatholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe bala mapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Utshela ukuthi umnangagwa enjeyana ngabe le pulazi eliyi-1 akula nto enjalo. Ama-reports okuthi mbani ola mapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe iZANU-P F iphethe umbuso asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-P F kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi namapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela okaSimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza umgazi esaphila, bathola umgazi esaphila amapulazi nala. Asiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli?
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le ama-documentary e-Jazeera la amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-mineral eZimbabwe then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshile ekuqaleni ukuthi iZANU-P F isitshela okwesikhathi eside ukuthi since abo-2000 land reform iqala laphana ukuthi one man one farm but nanku sesithole ukuthi uSimba lobona kala mafamu amaningi adlula khonokho ababekufake emthethweni ukuthi iZANU-P F iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-P F.
UDokotela Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa eTshwane kwele South Africa. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uthi namuhla uzama ukuthi amacele omabili ebutho lakweleSudan alwisanayo avume ukuthi kulethelwe kulelo lizwe abantu abedlula amakhulu azinkulungwane 100,000 ukudla lolunye usizo olutshiyeneyo. Amabutho la abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abikwa esevumile ukubeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa ukwenzela ukuthi akhulumisane phakathi kwempi esiqhubeke okwama phezu kwempi esiqhubeke okwamaviki amabili esibangele ukubulawa kwamakhulu lamakhulu abantu. Ukuthi kubekwe phansi izikhali kwamukelwe ngenjabulo ngamazwe omhlaba agoqela eleMelika lona elithi belilokhe likhulumisana labalwisanayo ngenjongo yokuthi kube lokuthula kweleSudan. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
kuzaba nzima ukuthi amacele lawa ebe leqiniso ekubekeni izikhali phansi ngoba indaba eletha vele ifriction indaba yona le yemngcwele. So abantu laba balemngcwele because also of indaba ye tribalism and balemngcwele between each other because indaba yama western powers are involved. So kule agenda sisithandekile eveli khona efuza ukuthi icine iSudan injenge DRC kumbe injenge Congo yonke nje ukuthi bahlala besilwa kulobudlwangudlwangu. Nxa kulobudlwangudlwangu ama western powers lamanye ama foreign interest aya benefit asistandekile. So ukulwa lokhu into ezahlala ingani khona until iAfrica izithathe ileadership imove very 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 quickly in also making sure ukuthi at economic level abantu ba united, at political level abantu ba united, at social level abantu ba united, at a religious level abantu ba united continentally. So that is what we are saying sisithandekile njenge EFF ukuthi hayi
indaba ye capitalism is a real sisithandekile. Ama profits that are driving ama western countries asebenzisa iAfrika njengendawo yokudlalela lokulwa befuqana bodwa belwela izinto esilazo njengama-resources. ISudan isinjengeground nje eyokuthi ama-western countries ayadlalela khona, ayalwa, ayenzana, adoselana, kuyikuthi ngoba iSudan kufuze iyakhiwe. Bakhangelele ukuthi mbani othatha i-contract liyana, yitho kufuze siyakhe ama-bridge, yitho yonke into idrive i-capitalism, ama-profits. They are not driven by trying to make Sudan better or Africa better. No, kufuze silethe i-socialism. We do away with this thing yama-tenders e-Africa.
Impi yemdeni le enzakala kwele Africa, ungathini ngayo? Njengoba sibona kulokulwisana okungaka. Lingabambana yini ele Africa?
Iproblem ye Africa is what EFF has always been saying over and over. Sikhuluma ngento yokuthi iAfrica kufuze ibambane, idilize ama borders. Ngoba into ehluphayo ngama borders, ifriction yonke lo oyibonayo sisithandekile ikhozwa ngama borders. Not only at a regional level, but at continental level, kufuze iunite, ibe one, ibe borderless Africa. You see, ama leaders wonke we Africa, kufuze ukuthi eme njengamadoda, ekele ukube bebaleka, bebalekisa ama ambassadors abo from iSudan. Kufuze bebuye behlale phansi and have i-advocacy yokuthi iAfrica kufuze ibe borderless. Why can't we have i-borderless Africa? Yindaba singabi le presidency eyi-one, sibe le army eyi-one, singabi lama borders, sibe le currency eyi-one, ukuze sikwanise ukuzivikela njalo ukuvikela abantu abahlala e-Africa as a whole. I-continent ibe one country engela border, ele currency eyi-one, ele free decolonized education, ekwanisa ukukontrola ama-resources ethu as Africans. Ngiyabonga.
Umnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owesilisa ovuke uBhova wabulala, wadubula wabulala omakhelwane bakhe abahlanu ngeviki ephelileyo esigabeni seTexas khonapha eMelika. Obengabonakali uze watholakala wabotshwa eHouston izolo. Kule nhlelo eziningi ezingadlalanga emsakazweni kamabonakude owe-television eMelika izolo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabalobi balezi nhlelo abangaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi 11,500 bekhala ngeholo eliphansi. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosikazi Saneliso Dube onceda intandane eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Kulezi nsuku njengoba ngumuntu obhizi nje nge-charity, uma ngithola abantwana like bengenampahla, ngiyabanikeza impahla, nginethimu yebhora kulamalanga. Umdlalo webhora esiwenzayo i-netball ukuthi abantwana babe busy bangayi kuma-drugs.
Singathi abantwana laba ngayibaphi, ngamankazana, ngama-orphans, intandane kumbe kume njani?
Hayi, kuhlangene. Kuhlangene nabo mama, ngabantwana, kuhlangene nje siyi-team yebhora. Sine-under 15, sinabakhulu impela omama.
Singathi ibhola lokukhahlela kumbe ke lokuhlaga.
Lana ibhola leli lezandla okwenze ngabona ukuthi kumele abantu bejoyine leli bhola is because abantu yaze emakhaya fanele ukuthi babe nento abayenzayo, babe busy, uthole ukuthi umuntu angahlali nje. Uyabona, yenda abantwana ngithi kulezi nsuku khona uthanda ukuthi bakhiphe nje emgwaqweni. Yiyo nje isiqoqeka kakhulu and abantu abasiponsa kakhulu yimasakhane eyenza ukuthi sibidlale leli bhola.
Ye, kube sokubuya-ke intandane, akusichazisele sibile ukuthi kusukisela nini lapho waqalisa khona ukwenza konke lokhu, njalo uzinikani intandane njengoba lawe sikwazi ukuthi uyintandane?
Intandane ngiqalise ngo-2017 ukuthi intandane ngizinikeze iy'mpahla, ngiyahamba ebantwini ngicele iy'mpahla. Impahla ezindala, ngikhulumisane nabantu banginikeza impahla, ngihambe ngiyenikeza intandane, abafelokwazi ogogo ngiyabanikeza iy'mpahla. So ngithe ngibona ngo-2017 ukuthi ngahlala phansi ngabona ukuthi ngoba nami ngishiye ngabazali. So ma ngishiye ngabazali ngingaka, umntwana oshiywe ngumzali emncane yena ngingamsiza kanjani? Ngoba uma uthiwa ngumzali ubuhlungu. So yikho engahlala phansi ngabona ukuthi hayi, ithi ngithathe umuzi wabazali ngiwenze ube yi-charity home.
Singathi-ke ulabantwana abangaki abasemuzini wabazali bakho?
Nginabantwana abangu-56. Ogogo ngiyanikeza, eni gogo ofikileyo ngiyamnikeza impahla nabomkhulu. Then labo bantwana laba bahlala nabogogo babo, ngiyabaviza ngeyi-23 ukuthi baze sizoba nephathi, bakholise kunye nami, ngibanikeze lezo mpahla amagifti, sijayive kube mnandi.
Ye, ukuze bezithuthukise-ke uba yenzelani ukuthi labo bezame ukuzithuthukisa?
Ngiyabafundisa ukuthi bantwa bami, ma ukhula njengoba i-charity angeke ihlale nawe, ma usuna-16 years kumele uziphathe kanjani. Ngiyahlala nabo phansi ngibatshela ukuthi ubuye esikolweni, number one, zama ukuthi ufunde izifundo zakho, ngikusekele umntwana until azaqeda isikolo. Ngilokhu engihamba naye ngimfundisa and bayathanda nabo ukuza kimi bezofunda. Bayathanda kakhulu abantwana ukuthi babelokhu beza ngibatshela uma benayo benenhlupho abanazo, babuya bangitshele. Njengoba manje sengumuntu osenomuzi wakho oseyakhile kwenye indawo, ngiyakhile enyangeni khona fana kuvillage 1. Ngilakhi nje ngasuka ngaba seduze nabo futhi lapho engishadwe khona.
Bayahamba yini ezikolo abantwana labo?
Abantwana bayahamba ezikolo, kodwa uhlupho esinalo yindlela ye-long distance abahamba ngayo esikolweni. Uma ngingathola into efana nebhasi ukuthi la bantwana mba-transport baye esikolweni, ngoba nami umuntu onelayisensi, umuntu uyabona okwaziyo ukuthi aqhube imota, ngiyabathatha abantwana ngiyebahambisa esikolweni bonke. Kungaba lusizo kakhulu. Into esikhala ngayo umango mude kakhulu abawuhambayo abantwana uma besiye esikolweni.
Ye, abafisa ukuthi bexhumane lawe bayakuthola njani?
Abafisa bazongithola.
Unkosikazi Saneliso Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku-Live Talk namhla sikhuluma ngodaba losuku lwe-World Press Freedom Day okulusuku lwentathelizindaba. Kwanele mthwakazi omuhle, lingayikatshana-ke ngoba luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi owenu Untungami Linkomo, lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.